A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, January the 7th, 2016. Our first program in 2016. So Happy New Year, everybody. Tonight on the Women's Roundtable, we are going to be speaking about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we're looking at preparations for the openings of schools next week. In the face of the current economic challenges, what are women doing to ensure that their children are able to go to school next week? What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pachina chemadzimai.
Olesine lobo mama. Sitholakala njalo ebulenjini. We are on the internet. You can find us on voazimbabwe.com, lobanjalo ku voashona.com, lobanjalo ku voaindebele.com.
I am Eunice. I stay in South Africa, Cape Town. I'm doing domestic work, so I'm coming from the work now. So it's hard for me, for us women, us single mothers, to work like hard when you get nothing. You know, if to change, run into dollar, it's difficult, it's paying. And I've got two children to pay, or the other one finished form four. So it's difficult to make that money using runs into dollars. I've got three children. The one is in grade six, the one form three, the other one finished form four. But I have to stop that form four because I couldn't find the money to send him go back to school. I have to drop that one. I think $600. Oh, I can't weigh from. I am just $600. My wish, I'll work hard and find that, but I can't. The job I'm working is nothing. I can't get anything. I'm just like I'm playing. My wish is if I found money, I can just do some business, whatever can give me money, not work like this. Paris, you know, and nakana kumbogadzirira bonus atipiwi mari ese atakatambira izvozvi December takaendeso tushomana na tumadzwa chokuti inodyo Christmas kumba ndinoshanda uma kitchen but ndine certificate yangu but haisi kushanda ndambozama kwemakore iyo zvindatoneta ndakungoti chamuka inyama zvinongondipa mari ndozvondongoita parizvi kumba uende unoenda ne oh nyaya kuchikoro tirikumboshingirira kana tatambira kaizvozvi kupedza kwa January uno ndopatinobhadhara pata hatukwani vana vatatu vari kuenda kuchikoro vari kuZimbabwe mumwe ari kuita grade 6 mumwe ari kuita form 3 then mumwe akapedza form 4 anoda kuenda kuform 5 mari hapana kutongoshingirira hauendi kumba kunofiwa hauendi unganwe inopisa here ungoti zviripo zvacho izvozvi mumwe wacho form 5 orega koita form 3 ne grade 6
ndinonzi chikomadei ndiri kunokwamurehwa kumatikiti gadziriro tiri kugadzirira zvinhu zvakaoma hatina mari kuti vanoende kuchikoro asi zvakangooma vari kuenda zvakadaro hatina mari zuva riri kupisa kuti tishande zvinhu zvakangooma hakuna mvura mbesa dzafa saka zvekuti tibate tiwane kurarama zviri kunetsa zvava zvakatotomira tatosvira kana tekutangira ndine vana 31 wacho anoenda kumatikiti primary school shuwa tavanoenda kucheuzi high school kuprimary kumatikiti $10 per term kucheuze matikiti $10 per term pari zvino takagara nekuti isu mabasa atinoita ndeemaoko ekurima magadheni saka hatina kana mvura mbesa dzanadzirimwo magadheni dzasika pakuoma mvura yatinoiwana mumarwizi tichiridza nemaengini asi hatisina kana kuteedze kuchera kufuku mvura haichawanika pari zvinezvi zvaita wana rubatsiro rwemaprojekti togona kufidha huku nekuti huku iri izi dhani kurima magadheni nekuti gadheni yoda mvura yakawanda saka huku kungotsanda pati vanomvura dzekumwa tiisa muhuku imomo zvizviri izvi pakuti tirarame nevanovata vanoenda kuchikoro yegore rakatera hatitorina kutogona kutoitedzi ibhadhara pavana tuu vari kusekondari ivavo saka tachitotarisira kuti ezvinezvidzefesitem nhongo yekunaya kwemvura yekuti tinogona kurima mbesa dzedu tichipowo pfunduso kusva muna april togona kubhadhara chikwere chegore rakapera tobhadhambata tefesitem ii asi nemamiriro akaita kunja zvinhazvina kumira zvakanaka vana vanoenda zvavo asi vane nguva dzavanogonzi dzidzokera ikumba nekunerwawo masamba tichienda kuchikoro vachitaura nesuvabereki kuti muchagona kutibhadhara rini tichongonyoresa asi mande kungonyoresa tisina chatakabata mhoko
besesizamile kodwa kuyehlula kunzima imali kayibonakali ikhisimusi abadala bayidlale bekungela mali inyiwe bayidlale kungela mali laba kuthiwe abaphiwe izolo banikiwe yebo kodwa balutshwana iningi livele liyakhala inkomo ebesithembele kizo ukuthi bahambise sela abadala bakulungiselele kakhulu abantwana enkayi sezisifa seziqalile ukufa ziyafaka price ngomuzi ngelanga thina sisakwazi okumele sikwenze ukuthi kuhamba njani okukufelela imuli lokho kuzabona yinkosi sibili iqiniso elihle ngoba thina omama besivele siphila ikakhulu kubona laba bakahulumende abaholayo yibade besiqhatsha sihambe sihlakula-ke siziphiwe izimali izindima siphiwe izimali zokubhadalela abantwana siphiwe izimali zokuthi sithengele abantwana ukudla abanye basinika amagokoko abalakho ukudla kodwa kwakhathesi emuva kukhatshana phambili kukhatshana sesisesikhaleni
sizwa kuthiwa kwezinye indawo kulenhlelo zokupha abantwana ukudla ozokwabela abantwana ukudla abantwana basesikolo kumbe abantwana njalo emaklinika abaphansi kweminyaka emihlanu lina ngakini ngapho lukhona na uhlelo olunjalo kumbe inhlelo ezifana lalezo eziqhutshwa nguhulumende kumbe zinhlanganiso ezizimeleyo
hayi mina nkayi angifuni ukukhuluma amanga ngakithi lapho esikhona kuwadi 20 kumbe ngathi vele yona inkayi yonke bengingakakuzwa kuphela bekufike uhlelo lolu olukahulumende lwenhlanganiso lezi ebezinika abazali imali ukuthi kuthengwe ukudla.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at preparations for the opening of schools next week. In the face of the current economic challenges, what are women doing to ensure that their children are able to go to school? What are your views on the issue?
As most families are marvelous, just preparing to send their children back to school next year, this year.
Next week.
Most women, like the other lady that I spoke to earlier on, are saying this is a difficult year for them. They might see a lot of children dropping out of school due to financial constraints faced by their parents.
Yes, PJ, we also heard from, you know, some families in the rural areas earlier on who are saying that the changing weather patterns due to the climate change has affected their crops this season, even some of their gardening activities. So they are not even sure, PJ, that they will be able to send their children to school. Mm-hmm. As you heard also, one of the ladies, they were saying she owes the school some money from last year and her children need to go to school next week. So she's not even sure whether they will be admitted to school.
And this problem is not only found in the rural areas, even in the urban areas, in the suburbs. You'll find that most children are going to be negatively affected by the economic situation, even the weather itself. There's some tillage that are happening in, even in the urban areas. But people are all of them that we spoke to today are saying things are really difficult.
And remember also, PJ, right now, a lot of people are going through job losses, lack of payment of salaries even.
Salaries, yeah.
Not because the companies don't want to pay, but they are not generating an income.
We want to hear. And some of these companies are not even going to open after the holiday.
Sure, PJ. So we want to hear from you, our listeners, what your views are on the issue, PJ.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama lamhlanje sithe sikhangele sibhekise inkophi zethu kuviki elizayo lapho abantwana babo bebesebevula khona izikolo. Yebo phela ikhefu seliphelile eLekhisimusi kanye lelomnyaka omutsha. Sesikhangele ukuthi indleko eziba khona ezika January disease. Sizilungiselele okunganani. Ikanti ke vele khona lapho siqalisa ikhefu abantu kade bevele beyohlaba umkhosi ukuthi lonyaka akula mali, akula Khisimusi. Abanye bebengaholanga baze bahola kumbe kuyizolo kumbe kuthanya ikakhulu labo abasebenzela uhulumende ukuthi ke abamankampani bebengabhadalwanga ababhadalwanga amabhonasi abo ababhadalwanga izimali eziningi ukuthi vele kabalazo izimali ukuthi ke ukuthakazelela iKhisimusi kabazange benelise ukwenza njalo ngenxa yokuba bebengelayo imali yangkhona. Ikanti ke nanku izikolo sezivulwa kuba lendleko ezama school fees, kuba lendleko zama uniform, kuba lendleko zokuthengela abantwana ama groceries ikakhulu labo abahlala kuma boarding schools. Sihluzeni bomama sizokubana lina liluphatha njani udaba khona ngapho lapho elikhona.
Aiwa iroida mapj chokwadi nasi muchirongwa chedu chemadzimai tirikutarisa isu kuti madzimai arikuita zvakadini kuti varongedzere vana vachange vachitanga zvikoro svondo rinouya. Takatarisa maomero akaita zvinhu munyika. Tirikutarisa kuti magadziriro aya varikuagona sei uye zvepane zvingaitwe here kuti zvive nyore kuti vawanikwe ivo vachidzosera vana vavo kuzvikoro. PJ tinotarisa kuti panguva iyo ino mhuri dzakawanda dziri kutarisana nekurasikirwa kwemabasa uyezve vamwe havana kuwana mabonasi vamwe makambani haasi kuvhura nezvakawanda toti isu January disease inogara ichiimbwa iye gore rino vachinji vari kuti rinenge rakati omei saka tichange tiine vanyarikani vedu vatichange tichizeya navo tinoda kunzwazve kwamuri imi vateereri kuti zvii zvamuri kuita kugadzirira kuti vana vaende kuzvikoro svondo rinouya. PJ tinenge tatoita rombo rakanaka tine vanyarikani vedu vatori panhare pari zvino. Tina kansela vekunkai Mrs. Maria Ndlovu varipo unogona kuvachingamidza uyezve tina sisi Eunice vatambonzwa kubva kwavari vari ku South Africa totanga hedu na kansela.
Kansela nguye sike sakhuluma laye njalo ekuqaliseni kohlelo. Nkosikazi Ndlovu siyakwamukela kuhlelo lethu.
Ngiyavuma mama.
Hello.
Niyezwa ma.
Nkosikazi Ndlovu.
No, I can hear her actually. Hello.
Ngiyakuzwa.
Yebo mama. Please hold on. Maybe we can also take Eunice. I can hear her though.
Okay.
Honorable Ndlovu.
Ngiyakuzwa
ma. Welcome to the program, but please hold on. Sisi Eunice, tokutambirai pachirongwa chedu nasi.
Hello.
Hello. Kwakadi ikoko ku South Africa tambotaura nemi muchiti ku Cape Town zvinhu zvinenge zvati omei uye zveimi muri kutoona kuti mwana wenyu we form 4 haasi kuzokwanisa kuenda mu form 5 nyatsotsana ngorai kuti zviri kufamba sei.
Chikonzero mari mari mwanangu. Nekuti ungaende kuchikoro unosvikodzingwa. Kana kusina mari hapana ndatongo decide kuti iye uyu akuita form 4 akuenda form 5 aregere zake otoneta ke child labor kana kuti unofudza mumbedzo wanokomamisha ndozvine ndikatoona zvingabatsiri ndochiendawo neuyu form 3 ne grade 6 kuti waone kuverenga nekuzokutaura chirungu mari hapana.
Pari zvino mwana wenyu uyu ari kudzidza ari kupi?
Anga achidzidza ari kumbudiriro to high school.
Saka hapana here zvimwe zvingaitwe kuti awanikwe iye achidzokera kuchikoro svondo rinouya?
Kutodai kuti mwoyo wangu unorwadzisa kuti mwana uyu arege kuenda kuchikoro muchingoona zera racho. But ndingamwe inopisa here?
Yeah, icho kwadi.
Ndotoona negore ramangwana kuti rinenge rakamira sei pamwe zvinoshanduka. Pamwe tinenge takuito zviri naniwo but munomu chinguri ndakauya makore angu 15 ese hapana chachinja. Kungotogarira kuti undione kamari iko kokuti ndifide mhuri.
Aiwa, mubata zvenyu makadaro sisi Eunice asi vamwe vana vadiki matimi imi mune vamwe vaviri vari kuita magrade up.
Mumwe ari kuita grade 6 gore rino, mumwe form 3.
gore rino saka ndingatoita gwakumu kwako ndichikwereta kwereta ndotozongobva zvikwereto zvacho zvinongogara zvichimbotutuika pamusoro pezvimwe hazviperi kwandiri.
Yeah, but hey, Nyumakadaro, Sis Eunice. PJ, we have Eunice there calling us from Cape Town in South Africa, who's just explaining, as we heard earlier on, that she has had to make the sacrifice to make sure that her two younger children go to school next week, but her Form 4 son will not go to Form 5 because she just cannot afford it right now. But she says it's a choice that she's had to make, not because she wants to, but it's financial.
Forced by circumstances.
Yeah.
Nkosikazi Ndlovu, okulokhu zena kwami lokho kokulalela endlebeni kade kungasebenzi kuhle bengingakuza. Utshona njani mama?
Hayi, ngiyatshona mama.
Sikhangela iviki ezayo, abantwana besikolo babe bebuyela isikolo. Asicebisanenini ukuthi senzeni ukuze abantwana baye esikolo ngeviki elizayo? Wena-ke ukhuthazani? Sike sakhuluma uqala laphana kwelunye uhlelo lethu usithi wena ngapho enkayi hayi izinto kazimanga kahle.
Izinto kazimanga kahle, kodwa mama siyabakhuthaza ukuthi asihambisenini abantwana esikolo, sizame ukuthi sidinge isizi sihambise ngesikhathi ngoba singaze siphuze. Imali yangikhona ingafika ku-600 siyabotshwa sihanjiswe ekhoti. Ungahanjiswa ekhothi bakunika isikhathi sokuthi ngesikhathi esingaka kumele leyo mali ube usuyibhadele. Nxa ungayibhadalanga bayabuya bazethumba, kungaba zimbuzi kube kuyini okuzakwenza ukuthi kuthengiswe kuzuzakale leyo mali. Kwabehluleka abanye ukubhadala, batshela ukuthi buya usikunike umsebenzi esikolo ukuthi usebenze okwenelisa imali yakho leyo kumele uyibhadale. Abanye abazali bayathedela emuva bayehluleka, abanye bahle bakhupha abantwana esikolo. Kodwa mina ngikukhuthazayo, ngikhuthaza ukuthi abazali kabazame, ngitsho zinkukhu ngitsho zimbuzi kolokho kukhona, sihambise abantwana esikolo senzele ikusasa lethu. Ngoba umntwana angafunda la uyabo suhlala kuhle, impilo yabo isingcono.
Yikho-ke bathengise khonokho kuzinkukhu, bahle bathengise bengakabanjwa.
Yes, sihle kuhle kuthengiswe bengakabanjwa, ngoba nxa usubanjiwe usungale khoti kuyabe sokunzima kakhulu.
Yeah. Linani elinganani nxa uqathanisa lo mnyaka ophelileyo lo mnyaka lo esesungena, obona angani ngabantwana abazabanjwa ngamandla ukuthi engxenye bahlale ngekhaya bengaye esikolo?
Mina nxa ngikhangela bazangena kuma-200 ngoba last year akade sebehanjiswa ekhothi bebengu-35 abangikhuluma ngabesekendari, hayi abeprimary, abeprimary yami eseduha ngale eduha Mzondo primary babelingene kumbe baba ngu-5 ababehanjisiwe. Lo nyaka sibe ngikhangelela ukuthi kuma-200 bazangena ngomumo okhona, ngoba akekho muntu omuzwa engakhali. Wonke umuntu ngamuzwa sithini esiphi phela abantwana bayesikolo uyamuzwa sithi kunzima, lokho kuzakwaziwa yinkosi.
Uzakwaziwa yinkosi. Ye, bahamba khonapha ecingweni nkosikazi Ndlovu. Sike sithathe omunye umlaleli.
Happy Jane, ndisati ndadzoka kwauri kuti ndinzwe kuti vanga vari kuti ikanzura, ndangonzwa kuti koti tombotora muteereri. Tinokuchingamidzai pachirongwa amai Ana Mukova vari kwaMutare. Hello, amai Ana Mukova vari kwaMutare, tinokuchingamidzai. Nhare dzinenge dzisina kumira zvakanaka, PJ. Hallo, amai Mukova. Regai imbofambai kana zvichikwanisa, nekuti hatisi kunzwanana. Tombomboti gagaga uchititsanangura kuti kanzura vatii.
Councillor Ndlovu of Ward 20 in Nkayi was actually saying in her area in Ward 20 there were parents that were taken to court last year. There were about 35 of them. And then when I asked her, what's the difference? How does she see the situation compared to last year and this year? And she's predicting that most probably 200 parents are going to be taken to court because there is this system that the Minister of Education came up with, mm-hmm. That if you don't pay school fees, they'll take you to court. Mm-hmm. And if they take you to court in order to pay for the fees, they'll either confiscate your goats or your poultry or mm-hmm. anything that you own. So she was encouraging parents to sell their wares mm-hmm. before sending their children to school and pay for the school fees up front mm-hmm. Rather than wait to be taken to court.
Aiwa, vanenze vevanzwa, tiri kunzwa kubva kuna Kanzura. Vari kunkai vari kuti ivo madzimai dai zvaiita kuti muri kana mune zvamunazvo pamba zvinokwanisa kutengeseka motengesa kuti muende kunobhadharira vana mari dzekuzvikoro nekuti mazuva ano zvikoro izvi zviri kuti izvo zvikakuendesa kudare unokwanisa iwewo kuzowana uchipinda munjodzi dzinokuna kunge wakabhadhara mari yako chikoro chichatanga. Saka vari kuti kune dzimwe nzvimbo kwavari ikoko kune vana vakatoti one day vakatadza kuenda kuzvikoro munguva yapfuura uyezve vabereki vavo vachiendeswa ivo kudare. Saka tinongokurudzirawo madzimai vakateerera pari zvino kana mune huku kana mbudzi kana zvimwewo zvakadaro ngazviedze kutengeswa kuti vana mari iwanikwe kuti vana vaende kuchikoro musazowanikwe muchiendeswa kumatare. Mm-hmm. PJ takamirira kunzwa kuti muteereri wedu uya uya azodzoka here. Tinogona kumboteerera. We can now listen to some we can read the WhatsApp messages we received today. Mm-hmm. You know, we have a lot. I have Nyasha Barnabas here who says the government through the Ministry of Public Services announced the recruitment of relief teachers has been suspended because of budget constraints. This circular applies to all provinces and districts in Zimbabwe. Then she says this move has been prompted by the challenges faced by the finance ministry to pay civil servants their salaries, let alone the 13th check in the form of a bonus. Moti kuitawo here uku? Saka mati tofusha madegree edu here mabasa zvapasina onai zvokuita please anenge ari kutaura nehurumende apasisi nyasha gore rino kune nzara vabereki tinovatengera chikafu nei mubvunzo wavunzwa nasisi nyasha hameno kakwanisa kuverenga imwewo tisatambodzokerazve kunhare dzedu.
Elini Njomboro ari pa house number 2342/10 Ngominja Township NRZ kuHange muZimbabwe ari kuti isusu vana amai upenyu hwakangoomera isu semubereki mukuru pamusha chose chinoitika tisu tinoomerwa nenyaya yemari shoma iri kutambira vanhu mari dzakagurwa nepakati saka zvinhu hazvina kunyanya kunakira munhu wechidzimai uye samadzimai vaya vanogara vega unoshaya kuti mwana wacho unomupei uye wotangira papi chaipo zvinhu zvakaoma kudai munyika tiri kushanya kuti anonzi madzimai anozvimirira torarama sei mm-hmm. chero ivo vane varume vacho chaivo mari haisi kukwana zvinhu hazvina kana kumira zvatinoda kunyanya munhu wechidzimai chose chataotaura nehansi inini semunhukadzi ndinoshushikana zvikuru nekuti mihoro nekumiswa mabasa kwakaitwa vanhu zvinonyanya kunoitsa vanhu vechikadzi zvinhu mm-hmm. zvakaoma maschool fees acho mari haisi kukwana kuenda kunokwereta samai kuti uiwane wosara uchibhadhara chimbadzo chacho kuti mwana aende kuchikoro takangoomerwa hatikwanisi kana nekuchibhadhara chimbadzo chacho.
Aiwa chokwadi PJ tinasisi Chipo Hunda ndiri pamatutu school box 75 kwamurewa zvakaoma madzangu hatina kana pekutangira tine zvikwereti zvegore rakapera mvura haisi kunaya ukatarisa dura nemamiriro akaita zvinhu unobva waona kuti aiwa gore rino zvinhu zvinenge zvakaoma saka munhu wese PJ anenge ari kungochema chema mumawhatsapp message hatingatombovapedze kuvaverenga
asi chandaona chiri kuitika kumusha ikokoko what I noticed my cousin had visited Bulawayo for the holidays mm-hmm. she was saying there were so many weddings in Bulawayo mm-hmm. And yet people are saying they don't have money. Very splashes weddings that were going on. But at the same time, there were also so sad moments where people were attending funerals over the holidays.
PJ, chokwadi nasi tumbodzokera kuna Sisi Eunice vari ku South Africa. Makadi Sisi Eunice.
Tiri nani? Pachipamwe.
Aiwa, pachipamwe shuwa. Saka, Sisi Eunice, makapedzera rini kuenda kumusha?
2003.
Saka pari zvino zvinovana vanani kuharare kwamataura uko.
Vane munin'ina wangu but haoni.
Ehe.
Ee.
Ah. Zvino panofambiswa sei?
Kutongoti ndiriko kandaona kachipenheti kungodzikisa kukwidza kuendesa kumusha ndikada kuti ndiende. Kamari kako ndokandirabva ndatoshandisa ndotogara pasi. Mawanira ake mari rinoda kuti ribude nekuwira tichikurukura.
Pakaoma shuwa sisi Yunisa. Asi zvamuri kutoita izvozvi zvakanaka nekuti muri kushandira vanhu.
Ya, ndikakurondedzera mashandira chandinoita ndinotanga na 6 o'clock ndichipedza na 7. Handigari pasi handidye handidini kusvika ndapedza ndouya kuno. Muri kuno mashandiro kuti kwakakonekitwa paelectricity. Hazvinei hazvo Mwari ari kudenga achatinzwawo.
Aiwa chokwadi, aiwa vanonzwa shuwa. Mombobata makadaro sisi Yunisi, tina sisi Sheroni Dzuda vari kwaRusape. Makadii sisi Sheroni? Ehe, tokuchingamidzai pachirongwa. Kwakamira sei kwaRusape? Muri kugadzirira here kuti vana vaende kuchikoro svondonouya? Halo. Nhare dzacho hadzisi kunyatsonzika. Dai mambo tifambei tione kuti patingawana network ndepapi. Ehe, fambai mbichana, mufamba mbichana, otherwise totozoita zvokukufonerai. Asi tachida kunzwawo kuti kwaRusape zvii zvamuri kuita semadzimai kugadzirira vana. Ehe, chimboedzai taurai tinzwe. Sisi Sheron, hai. Halo, sisi Sheron, regai tigokufonera izvi. Nharo dzenyu hadzisi kunyatsonzwika zvakanaka. Asi chandanzwa ndechekuti vari kuti ivo vane zvikwereti zvakawanda panyaya yevana yemaschool fees kubvira gore rapfuura. Asi tichakufonera izvi, tinotenda kunge mamuri pachirongwa chedu. PJ.
Woti mbuyele kunkosikazi Ndlovu. Linake ngapo enkai, njengoba ikhefu lekhisimusi seliphelile. Libabonile yini abantwana labo abavame ukulincedisa ukuthi libhadalele abantwana abancane ama-school fees bebuyile eGoli injiva lezi?
Yes, sizibonile.
Zibuyile yini lo nyaka? Sizwe lokho ezikhala lazo, zikhala ngerandi ukuthi irandi liwile.
Zibuyile sibili ziyakhala ngerandi, kodwa hayi engibabonileyo mina abaningi bazamile ukuthi bakhokhe sibili imali bayithini.
Bancedisa abazali.
Okusibulalayo kwangikhona kuphela ukuthi kambe nxa uyakhipha i-R100 $6 azindawo zelethe $7 avele hayi situation ayikho kuhle.
Yeah. Ngicela ubambe khona lapha ecingweni, sizame umlaleli wethu lo kade lokho ezama ecingweni lwakhe.
PJ, I think we'll go to our WhatsApp audios. We have just a few seconds to play our WhatsApp audio so our listeners can hear in this first half.
Soro ivabereki, ini ndoda kutenda chirongwa cheStudio 7. Nemukamanwa wamatipa kuti taure nenyaya yeschool fees nekugadzirira kwevana kuti vadzokere kuchikoro. Ine hangu zvinhu zvakandiomera. December pay yangu handina kuiona. Saka ndakatarisana next week ndiri kuona vana havana zvakakwana zvokudzokeresa kuchikoro. Mabhuku havana kana nemari yacho yekubhadhara chikoro. Zvokuti pana ndichitotarisa price yekunzi Studio 7 inopa kalenda neradio. Ndangoti ini dai vangopa iri school fees. Ini ndatowana mukana wekuti ndibhadharire vana school fees. Ndinotenda kuti pane zvichaitika pamazuva anotevera, asi pane inonguva hapana chatichaitika. Ndakatarisana nenyaya yeschool fees.
Mina ntombi dzenqube ndihlale eyisaiti kulenda. Into zesikolo bezikhwele kakhulu, intengo bezikhwelile, sibili okuzwayo, sibili kunzima, sibili.
Thank you there to our listeners and our guests. Please stay on the line and join us as we live stream on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And our president is Jeremiah.